kuda naonoda kuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegotiata pasina mutongigava. So we don't need mutongigava kuti vana vezimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei, nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvi kufamba zvakanaka angotiwo apaindakamboapply kuti ndiite miting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei, hazvidi mutongigava zvese. Takakwanisa one ini navamonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvozvi pakaa pasina mutongigava.
Vamangwana
vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongigava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hobson, vanhu mazimbabwens ekuti tingati maunsung heroes and heroines constitution making. Hongu wamangwana neni ndisikaitungamira, asi pakutanga patakatanga kuita chirongwa ichi tanga tine kupokana kukuru tikabatsirwa naProfessor Phineas Makurane namai Hobsada vachitibatsira kuti tauriranai zvakanaka ndiyo vatongigava ivavo. Kana tichiti mutongigava hatireve munhu anobva kunze kwenyika, kwete. Mutongigava anogona kutova ishe mambo munyika muno, anogona kuva reverend, anogona kuva bishopi, anogona kuva mutrade unionist, chero ari munhu chete wekuti mapolitical parties maviri vanoita yatinoti respect kwaari. Zvinenge zvakanyanya kunaka kuona kwatinoita akaita munhu anenge achibva kune imwe nyika. Vanoti zvavo vatongigava anobva kuna nasadhati kana kuna naafrican union vatorwa, havazi vatorwa nokuti Zimbabwe ipati yesadhati. Kana isu tikati taakutaurirana paine wana mutongigava, chavanorudza chaisho hatichioni. Takamboita wani tina namutongigava munyika muno.
Tomboya panyaya yekuvandudza bumbiri remutemo, muri kuiona sei mevamangwana? Sei zvakakosha panguva ino?
Veministry of Justice vakatarisa constitution yatakanyora vakatobudisa maareas avaiona kuti haana kunyatsobuda zvakanaka. So mutemo hauti nokuti wanyorwa hauchachinziwi, vanhu vanogara vachiutarisa vachiongorora voona zvinoda kukwenenzverwa. Saka vane maareas avakaona anoda kukwenenzverwa ndo akaproposwa kuparliament. Vamonzora variko kuparliament ngavanoagiwa nyaya yavo kuparliament ikoko, kana vachiti hapafaniri kuchinjiwa zvinopera kuparliament.
Vamonzora
bumbiro remutemo harizi reparliament wamangwana, bumbiro remutemo ndire mwana wese weZimbabwe. Tikati isu mutemo weZimbabwe constitution inongogadziridzwa kuparamendi chete, tinoita mistake nekuti patakainyora tinangoinyora tiri paramendi chete. Vana veZimbabwe vakavhota sezvamunoziva overwhelmingly muna 2013 kuti iri ndo rabumbiro redu. Woona iko zvinoizvi kune zviri kunetsa sereke munyika muno, panzvimbo yekuti hurumende igadziridze izvozvo iyo mamata nebumbiro remutemo. Ende zvayo vari kuita zvacho ndezvekuda kudzosa masimba kumunhu umwe chete somuenzaniso. Zvatanga tanyora ndezvekuti kana tichienda kusarudza president anofanira kuti taurira kuti vice president wake ndiani. Toenda tichiziva kuti president ndivamangwana, vice president wavamangwana ndivamonzora. Tobva vanhu vachibva vavhota vachiziva kuti tiri kuvhotera package iyoyo. Zvichiita kuti kana president angobva hapasina zvokuchipitsirana maziso kuti anopinda ndiani, automatically vice president anobva apinda. Zvinoitika kuAmerica, zvinoitika kuMalawi, zvinoitika kunyika dzakawanda. Zvakaonekwa nevana veZimbabwe
vamonzora vanozviva chikonzero chakaita kuti tisuspende clause iyoyo for 10 years. That's why that clause isina kungoitwa implemented. Vari kuzviziva vamonzora.
Zano PF yakuda kupinza succession problem yayo via the constitutional amendment.
Hatina succession problem. Hatina succession problem.
Vamangwana, asi ichokwadi here kuti muruda kudzorera masimba kumunhu mumwe chete?
Hatisi kudzorera masimba kumunhu mumwe chete. Chinonzi president is an institution, it's not a person. So we need a president which is executive.